be safe and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 June 2021 makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yamisa kupwanywa kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 1749 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevatatu 13 nezuro. Vanhu mazana masere ane makumi mana nevaviri 842 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvina zvine mazana maviri ane makumi mana nevasere 764,248. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe nevatanhatu 534,906. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi mana nevatatu 643. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 275 vakafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitorwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri nevasere 207 vakafa. Manicaland ichitorwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi manomwe nevana 174 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvisere zvine mazana maviri ane makumi masere nevana 47,284. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe 37,949. Hurumende yakazivisa nezuro kuti kupunzwa kwedzimba kwange kuchitwa nemakanzuro kwamiswa. Vachitaura kuvatori venhau pamuzinda weZANU-PF muHarare nezuro muvhuro, gurukota rezvamatunhu vaJulai Moyo vakati kupunzwa kwedzimba kumiswe. Ukuwo munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObed Mpofu vakashora kupunzwa kwedzimba uku vachiti bato ravo reZANU-PF raona kuti izvi zvinoomesera vanhu uye hazvina hunhu. Vampofu vakati dare remakurukota richakurukura nyaya iyi nhasi chipiri pagozoitwa musangano nevanhu vari mukati menyaya iyi. Asi munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaSesil Zvidzai vanoti hurumende pamwe chete nebato reZANU-PF vakanonoka kufunga zvakanaka vachiti dzimba dzakawanda dzakatopunzwa naizvozvo hurumende inofanirwa kubhadhara vanhu vose vakapunzirwa dzimba dzavo.
Izvi ndizvo zvinonzi zviya muchirungu too little too late. Dzimba dzavanhu dzakapazwa, dzimba dzakanakisisa kunana Melford kunana Mbare kuri kupazwa zvinhu zvavanhu zviti yapera iyo. Takataura tichiti isusu nyaya yekupaza zvinhu zvavanhu haifani kuitwa nekuti vanhu vanofanira kungorarama. Nyika yaparara iyi, saka vanhu vanotsvaka nzira dzokurarama. Vanhu vari mudhesaipora vanotumira vabereki vavo mari kuti vavake pokugara. Hurumende yaichipaza vanhu hazvina kupulana. Izvi zvinhu zvinoshereka zvikuru. No nhasi vakutanga kutiko tamisa ko dzimba dzavakapaza. Isu tinodhimanda kuti padzimba dzavakapaza ngatiendai ikoko tonoita in analysis toona kuti dzimba dzakapazwa ingani dzaikosta marii. ZANU PF inofanira kukombanzeta vanhu ivavava vayakapazira zvinhu zvayo ndiko kuti zvinhu zviite zvakanaka. Izvozvi vanhu vari kugara mumasango, vanhu vari kugara panze muchando. Handizivi kuti hurumende rudzii inoda kurwadzisa vanhu nguva dzose, kunyanya kana kuchinaya, kunyanya kana kune chando. Ndokwavanoita zvinhu izvozvi zvakaita seizvi. Nyika iri kutambura kume hausi kufamba zvakanaka. Vanohaya mabrudheza kuputa mishaya vanhu yakanaka zvikuru. Izvi chinhu chinoshoreka zvikuru. Vanofanira kuripira vanhu vapazira misha yavo.
Panyaya iyoyo vazvidzai, hurumende inogonawo kuti vakapaza dzimba idzi kuti dzakanga dzakavakwa zvisiri pamutemo. Mungafunga kuti vangakwanisa kuti vabhadhare ivo vachiti mutemo wakanga wapunzwa?
Kwete, mutemo unosevha vanhu, vanhu havasevhi mutemo. Dzimba dzinovakwa dzogara ipapo makore mashanu, makore gumi, dzozonzi dzanga dzisina kupulaniwa. Vanga vari kupi oditai? Zvinoshoresa zvikuru. Dzimba zhinji idzi dziri kunzi hadzina kupulaniwa. Dzinogona kuitwa iya inonzi regularization rather than kuti mupazire vanhu upfumi hwakawanda kudaro. Vanhu vakapiwa pokuvaka vakavaka over the period of time iri kutaura. Hurumende yanga iri kupi?
Ini sokufunga kwenyu muoni sekuti zvaitwa nehurumende zvakakodzera zvinhu zvakanaka?
Zvekupaza dzimba dzavanhu zvakaipa zvakanyanyisa. Pfaa zvakanyanya zvinofanira kusorwa nani nani. Kuverenda nyangwe ive ZANU vacho vanhu vakuzvisora kuti haugoni kumbonoputsa misha yavanhu musina chokwadi kuti tiisiri kuiti. Saizvozvo vakuti ngazvisirega kuputwa nokuti vari kuona kuti vakanganisa.
Asi iyo nyaya yekuti vanhu vavake dzimba pasina mvumo inofanira kubatwa sei?
Vanhu vanovaka dzimba kana tiri kunetsa pano ndisekuti ZANU PF ine marudzi akasiyana. Justice Uchena Commission yakaratidza iyo kuti Ministry of Local Government, Ministry of Cooperatives, Ministry of Land inogona kupiya inopa panhu land yekushandai. Ine ministry yaiti hazvina kufamba zvakanaka, vana Garwea hoya kuti hazvina kufambiswa zvakanaka. Vokutanya vasina kutaurirana kuti left hand haizivi kuti chiri kuitika kuruzhinji. Hurumende rudzii yakadaro iyoyo.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vasesi wezvidzai vari parunare kuHarare neStudio 7. Asi sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vusango vaudza Studio 7 kuti hurumende yamisa kupwanywa kwedzimba idzi nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munhu anotevedzera mutemo uye ivo nehurumende yavo ndivo vachaona kana zvakakodzera kubhadhara vakapunzirwa dzimba dzavo.
Government yedu yaComrade Didi Mnangagwa igovernment inorespekta mutemo we the right to shelter and human dignity munyika yeZimbabwe. Saka nyaya yaitika ndeyokuti president pavakapinda vakapinda vachiti pasi necorruption, pasi nemaland barons. Mukuru weZimbabwe Comrade Didi Mnangagwa vava kuchema kwavanhu nokuona kuti vanhu vakatsotsewa. Saka vakati no, vanhu vari kuchema asi munhu wakavapa land wakaiwana nokufalsifya madocuments zviri illegal. Saka somunhu wakati ini ame listening president Comrade Didi Mnangagwa toda kuvatenda nokumisa mademolitions kwavaita nokuhwa kuchema kwevana veZimbabwe. Saka government yati asiva agria kuti aiwa mademolitions ngamire nokuti president vaona kurwadzwa kurikitwa vanhu vari kutsotsewa.
Vacharumbira munoti kune avo vanoti hurumende inofanira kubhadhara vanhu vane dzimba dzakapwanya.
Now, compensation. Government, kana kuti City of Harare, isha compensate here, vanhu vemumatowns nemapere yebenzi vari kutengese kwaland zvisina mutemo mukati, vadhivi kana zvinhu zvadimonishiwa. Uye mubvunzo handigoni kuanza iko zvino nokuti kune mameeting achiri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Kana hurumende yapedza mameeting ayo tenge taziva kuti chinhano chavachatora ndechipi. Tiri kuona kuti bazi reMDC Alliance riri kupopera kuti government ngaibhadhare vanhu nokuvakombanzeta kuputsirwa kwavakaitirwa dzimba dzavo nemastructures avo. Asi chinododa kuti vanhu veMDC vazive nechokuti ari kutonga muZimbabwe ndiComrade GD Mnangagwa negovernment yavo. Zvavacharonga ndozvichaitika muZimbabwe kune unoda neusingadi. Saka takamirira isu kuti president weZimbabwe vasangana necabinet yavo vachautiudza tose vana veZimbabwe kuti izvi ndozvatichaita.
Avo vange vari sachigaro reZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Usango vari parunhare kuCanada neStudio 7. Dzinosvika gumi nembiri dzicharamba dzichigara panze nevana vacheche mushure mokunge chikumbiro chadzo chekuti kuburitswa kwadzo mudzimba dzekanzuro yemutare kumbosendekwa parutivi, uyezve kuti chimwe chikumbiro chekuti dzitengeserwe dzimba dzekanzuro dzadzaimbogara dzichiri kushandira kanzuro chakaraswa zvekare nedare repamusoro reHigh Court svondo rapera. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Amai Gertrude Maninji mumwe vari kugara pamene mushure mekudzingwa mudzimba dzekanzuro idzi pakashaya murume wavo. Amai Maninji vanoti murume wavo akange ave nenguva refu achishandira kanzuro kudivi rekudzimura moto kana kuti fire brigade asati azoshaya mugore ra2005. Vanoti vakazodzingwa mudzimba dzekanzuro nevamwe mugore ra2017. Uye kusvika pari zvino vachingori pachena vachirohwa nechando kunyangwe nyaya yavo ichiri kumatare uko vari kutarisira kuti vangawana rubatsiro.
Ndakaunzwa panapa nemurume wangu aisenza kufire brigade muna 2000 wakatanga 1964 wakazofa muna 2005. Saka ini ndagara panapa takabudiswa mudzimba kodzere yedu tindori panapa hatina chimwe chetiri kuita kuti takandogara nevana vana vari kuenda kuchikoro panotonhora kune COVID hatina chekudya endi pamusoro pezvo nyaya yedu yakaiswa masvingo ndokwetiri kuenda endi lawyer Tandiri uri kutitaura kuti tipei mari ngokuti mwari ndiye akaisa futi nyaya yedu kumasvingo. Saka tiri kuenda kumasvingo every time mari tofanira kuti ndiye tiri kupata ndiri Tandiri inoya rekanzuro. Saka isu tinazoshaya kuti todiniwo kanzuro haina zvei kuita panapa haina zvei kumbototiita kana kuti iziye kuti inotaura zvinondoti achabvapo ega achabvapo ega. Saka handichazivi kuti todiniwo nyika hati muri kundotiona tiri pano ndopetiri kugara.
Amai Susan Odera vanoti vana vavo ndo vari kushungurudzika zvakanyanya sezvo vasina kwekuswera kunzwe kwepazvitangwena zvavari kugara. Zvakare havana kwekuzvibatsira nekuda kwekuti pavari hapana zvimbuzi.
Ndati isusu kuburitswa kwatakaita tichiuya panapa tine vana vanoenda kuzvikoro vanopiwa mahomework ekuti vaite manheru hapana kana getsi hapana kana chinyi toileti chaishayo vana havana kwekuenda tongoita zvekuendawo mumasango umu pekugeza vana vachienda kuchikoro zvese zviri kungotinetsa panapa chikafu zviri kutinetsa zvinhu zvese zvakangotiomera takagara panapa satiri kukumbirawo kuti tibatsirwe kuno vanokwanisa kutibatsira.
Mhuri idzi dziri kuti nokomerwa kwadzakaitwa neupenyu uye nemarionetsa dzave kutarisira kuti dzingatobatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu kuti dzikwanise kumirirwa nyaya yadzo iyi iyo yatora nguva. Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vanoti nyaya yevaimbove vashandi vavo iri kumatare edzimosva saka hapana zvakanyanya zvavangataure kunze kwekuti kana basa rapera vaimbove vashandi vanenge vasisina kodzero yekurambira mudzimba dzemushandirwi. Gweta rinomirira kanzuro yeguta reMutare vaDavid Tandiri vanoti nyaya yevaimbove vashandi iyi vakaisvisa kudare repamusoro reHigh Court kumasvingo nekuda kwekuti muguta reMutare makange musati mave nedare repamusoro panguva iyoyo. vata ndiri vao za Studio 7 kuti chikumbiro chekuti muri zimbo mira kudzingwa mudzimba chakaraswa nedare repamusoro kumasvingo uye chimwe chekuti vatengeserwe dzimba dzikanzuru dzavaimbogara chikaraswa zvakare nedare repamusoro kuHarare.
Ngati nyaya vanonzi valabhumo mujavo nevamwe vavo vakaenda kumatarenzi mhosva wekutanga vachiti kanzuri vatengesere dzimba dzavaimbogara vasati vasiya basa kunonzi kufireman's quarters. Saka nyaya yavo iyoyoyo vanga vaisa kuhaikoti kuHarare, haina kuzofamba zvakanaka, haina kubuda zvavaitarisira nokuti chikumbiro chavo chakaraswa. Asi kanzuri yanga yatoiswawo imwe nyaya yekumasvingo ine chikumbiro chekuti vanhu ava vachibudiswa mudzimba umu kuitira kuti vawane kupinza vamwe vanhu vavakaimbuloya semafireman. Saka chikumbiro icho chagamuchidzwa chikagrandiwa kumasvingo. Chagrandiwa vakazoya vakazopiwa time yekuti vabude, havana kuzobuda kusvika kanzuri yazotumira sherif yekanoti mutumwa wedare kuti azovabudisa. Vakazobudiswa, after vabudiswa ndobva vazoenda zvekumasvingo vachinotsvaga chikumbiro chekuti judgment iya yanga yapuwa eviction order iya iisende parutivi. Saka chikumbiro chavo ichochocho svondo rapera iro chakapinda mudare redzimhosva kuhighcourt kumasvingo, hachina kugamuchikwa zvakare nekoti. Saka nyaya iyi tingati pari zvino yakapera nekuti chikumbiro chavo charamba chiripo chekuti eviction order iiswe parutivi chakaraswa nedare. Naizvozvo ndo mamiriro akaita nyaya iyi.
Zvichakadai vamujavo nevamwe vavo vari kutarisira kuwana rubatsiro kubva kune vane tsiye nyoro rwekuti vawanirwe pekugara pane mutsigo uye kuti vawane magweta anokwanisa kuvamirira pachena sezvo vapera mari vachirwisana nekanzuru yemutare. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Mbotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Nengo ye MDC Alliance Muzare Netsai Marova vakasungwa panhandare yeRG Mugabe International Airport Maniru MC weSvondo zvichinzi nebazi rinoona nezvendege reAviation Authority of Zimbabwe vakange vapinda panzvimbo dzisingabvumirwi ukuwo hurumende ichiti Muzare Marova vakange vachiedza kutiza munyika. Baba vamuzvare Marova vakashaya pakupera kwesvondo uye muzvare Marova vanonzi vakange vaenda kunhandare yendege kunotambira atsvanzi yavo. Muzvare Marova vakamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora emunyika. Chronicle rinoti sangano rinoona nezvemagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kuyambira ruzhinji rwevanhu pamusoro pekushandisa magweta makumi maviri nevatatu anonzi haana magwaro akakwana ekuti amirire vanhu mumatare edzimhosva. Bepanhau iri rabva ranyora mazita emagweta ose aya anonzi haana magwaro akakwana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mariko apo veStudio 7 nevateereri vose veStudio 7, ndeitwa maibhozi ndiri paEast London apo. Muri sei zvenyu nebasa. Ini ndandichikumbiro zvangu kuti tanyanya kurwadziswa muZimbabwe. Tataura zvibati zvina zvisikuchinja. Saka tachikumbirawo kuti mungotisitsiro kuna Munangagwa kuti vapresident ingoite zvenyu gukura hundi nyika yose isari isina vanhu, musare zvenyu imi nemhuri yenyu nekuti tanyanya kurwadziwa ini mukuramba muchitirwadzisa. Vanhu vakutambudzika, vanhu vachima, kunyanya vari kupwanyirwa pavanoraramira, kunyanya maticha, kunyanya ivo vabereki vedu chiye kuti vadyi chavanesa mukanwa zvakangoma. ende vari kumbunyikidzwa upenyu hwavo, kumbunyikidzwa kodzero dzavo. Chinoda achingokumbira uro zvangu kuti amunangagwa ngavangoita kukura hundi nyika yose, kusare havo ivo nemhuri yavo pamwe zvingavi nhani.
Vamusoro ivashamarari mose tiri kukashamara. Haikoti, mwana wangosungigwa zvimbanje. Unonzi ana bhiraundi. Mwana asungidzwa kuti kwirai bhazi achijega achitsvaka kurarama. Unonzi ana bhiraundi. Mwana unenge achitengesa matomatisi ndounotsvaka zvimari murodhi. Unonzi ana bhiraundi. Mbavha ine ng'ombe 2000 dzaitorera vanhu vari kuridza mhere pakoti. Wangu mwana wandakabereka unonzi Kipchoge wakanzi bhiraundi. Vana varimo vakasaramo vanhu vaibhadhara mari iye achindoba ng'ombe havana bhiraundi. Mameja Stiriti ndeerudzii awa handihwisisi nokuti uyu mwana unga asingafangi kupiwa bhero zvino. Mumusha hatichagoni kugara nokuda kwagitsi. Mumusha hatichina rugare. Ng'ombe huku dzedu makwai madhadha zvose garikuni unononga achita madiro ndiyo wamunopa bhero kuti andowedzera kuba. Asi vane zvimosva zvitoko muchivaisa mujera. Hurumende yambotiudzai mamiri yamakaita imi. Mi mameja Stiri chimbotiudzai chimiro chenyu chaicho chamunoda namapurisa acho.
Mamuka seiko, mamuka seiko pasidio sezo inako shamarari wese ndokukwazisa imangwanani ano. Ndinoda kungonzwisisa panhau yezvimanana zvangu yeAfro Barometer research yawakaita vachitaura kuti zvonizvo vane PF ichahwina kutimarechemba kaitwa izvozvizvi. MDC Alliance ichange ichizonzwa nekapetendenzera wakaita ikako isine hazvo kuti vakaratidza kuti vakanga vaindavhiwa mashomashoma. Ko mubvunzo wangu uri pekuti vodhagira Simondura netimu rake ari kuzviti ari kuzviiye ndiye ari kunzi main opposition but according to Supreme Court and according to father wake uyo anonzi aniko vanomuti aniko nangagwa wake uyo ari kupi kubva tisina kumunzwa ari kubuda paAfro Barometer apa sa leader weopposition but muparamende yeZimbabwe sekutaura kwauri kuzvitirana nangagwa zvaasina kupindawo papamamba maresearches apapo. Ari kukwana papi dhagira Simondura? Ari kukwana papi? Hatinombonzwa chitaurwa nezvake kuti achange achionavhoti yakadii salida wemuin opposition. Kana iye wacho munzira kwaari haasi kuonawa here kuti zviri kuratidza pachena kuti pagraundi apa zvinogona kumirira zvakanaka salida weopposition. Ari kuzvitambirawo sei? Akadii kumubvunzawo kuti wenzira uri kutambirawo sei zviri kubuda according to Afro Barometer tombonzwawo mhinduro dzake.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, kwazwai, kwazwai vateereri vestudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasimaneru na8pm. Nasi tiri kuzeya nyaya yekuti zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekudzivirira kupararira kwecovid-19 zvine zvazviri kukanganisa here muupenyu hwevanhu munyika. Tiri kutarisawo nyaya yekumbunyikidzwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzemadzimai munyika. Muri Zimbabwe, musakangano kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mhando yeutachiwana hwecoronavirus yakatanga kuIndia inonzi Delta inonzi iri kupararira zvine mutsindo muAmerica. Vanoona nezveutano vanoti mumwedzi uno chete wachikumi June mhando iyi yakawanikwa muvanhu vari kubatwa nechirwere ichi zvikamu gumi nechidimbu kubva muzana 14.5%. Tabata nyanzvi mune zveutano kuti vatiudze zviri kuitika nemhando yeDelta iyi uye kuti kubayiwa nhomba kuri kufamba sei muAmerica.
Tichitarisa mafambiro ari kuita kubayiwa kwenhomba muno muAmerica, tingati kana tikaisa pachikero kana kuti paongororo yemafambiro ebasa iri, tingati pari zvino zvaakudzikira takuona kuti wandu wevanhu vari kubaiwa nhomba ye COVID-19 pazuva rega rega uri kudzikira mumatunhu ese zvavo. Tisi kunyatsokuziva kuti zvirinyanyo kukonzera ndezvipi, asi kwatiri kunyatsokuona kuti kune dambudziko hombe kumatunhu ari pakati penyika neavo akadzika kumaodzanyemba. Kwatingati kumidwest tichienda kumawestern states ndo kune dambudziko hombe ikoko.
Ko mhando iyi inonzi Delta iri kudii muAmerica?
Mhando ye COVID-19 iri kunzi Delta variant, kana kuti tingati vateereri vaziye kuti ichi chipandi chakatanga kuonekwa kunyika yeIndia, yaimbonzi Indian variant. Ya iri muno muAmerica iri kutekeshera iri kufamba nematunhu ese. Asi tine tingade kuzivisa vateereri kuti mukupararira kwairi kuita tiri kuonawo ongorodza, tiri kuita kuti dziri kutibatsira kuti tive noumbowo hunotirakidza kuti kana wakabayiwa nhomba zvakazara, kunyanya vakabayiwa nhomba ye Pfizer ne Moderna, kana wakabayiwa nhomba dzako dziri mbiri kana kuti majekiseni ako ari maviri, wava ne full immune protection kwapera masvondo maviri kana matatu wabayiwa jekiseni rako rechipiri. Tiri kuona kuti vanhu ivavo vakasangana neCOVID-19 chipandi cheDelta variant kana kuti B1617.2 yekuIndia iyi, tiri kuona kuti vanhu ivavo vari kuramba utano hwavo hwakasimba uye vanokwanisa kuzvidzivirira nekurwisa chipandi ichi cheCOVID-19 cheDelta variant zvakasimba chaizvo, zvinosvika ku90%.
Delta ine mamwe matunhu muAmerica mairi kuratidza kunetsa here?
Tingati kune matunhu akati wandei, asi yatiri kuona ari pamusoro-soro kwatiri kutarisa kuti kuchaita njodzi yakakurisisa muno muAmerica. Zvandambotaura zviye maMidwest states anosanganisira vana Arkansas, vana Louisiana, Mississippi zvichienda ikokoko. Mastates aya chekutanga vanhu variko vati vabayiwa nhomba pari zvino vakadzikira zvakanyanya ndo kune uwandu hushomanene, ndo kune vanhu vashoma savakati vabayiwa nhomba dzese dziri kushandiswa muno muAmerica dziri nhatu pari zvino. Uye tiri kuonawo zvakare kuti kumastates iwayo kana kumatunhu iwawo kune uwandu hushoma-shoma hwevanhu vakatobatira chirwere ichi, zvinoratidza kuti kupararira kweutachiona hweCOVID-19 chingava chipande chipi zvacho mumatunhu iwayanda hushoma sazvekuti vanhu variko havana matyira akawandisa.
Delta iri kubatwa nenzira yakasiyana nedzimwe mhando here, uye chii chiri kuitwa paDelta chakasiyana nezvinoitwa pane dzimwe mhando dzecoronavirus?
Kuru chakasiyana Delta variant nemamwe mavariants kana kuti nemamwe nezvimwe zvipande ndechekuti Delta variant iri nyore kutapurira kutapurirana muvanhu, yatinoti transmissibility, zvinoreva kuti ukasangana nemunhu ane Delta variant kana ane chipande ichi cheB1617.2 zviri nyore kuti utapure utachiona ihwohwo. Semuenzaniso tikatora kana yakatanga kuzikanwa pasi rese yatinoti Alpha variant yakabva kuChina, tikazvienzanisa tikaisa padivi nepadivi, tinoona kuti Delta variant iri nyore kuparadzira nezvikamu zvandambotaura zvinosvika makumi matanhatu anoraudzira kubva muzana, kana kuti more than 60% more transmissible than any other variant yatati taongorora pari zvino. Saka iri idambudziko guru ndo zvinoita kuti irambe ichiparadza nekuti iri nyore kutapuriranwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yamisa kupwanywa kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri chemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zakare maniru anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosera zvakanaka.